Musangano uyo waitirwa kumuzinda wemapurisa we Police General Headquarters kana kuti PGHQ unotevera chikumbiro chevatori venhau chekuita musangano nemukuru wemapurisa Commissioner General Augustine Chiuri zvichitevera kushungurudzwa zvakanyanya kwevatori venhau zvikuru sei mukuratidzira kuri kuitika munyika mazuva ano. VaChiuri vatadza kupinda musangano wanhasi sezvo vange vari kumusangano wevakuru vakuru vemapurisa mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vange vakamirirwa nemutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, mukuru anoona nezvemabasa kumuzinda wemapurisa Senior Assistant Commissioner Bernard Dumbura nevamwe vakuru vakuru vemapurisa mudunhu reHarare. Amai Charamba vati kunyange hazvo musangano watanga paine kufungirana wafamba zvakanaka chose, uye vati Zimbabwe Republic Police inoda chose kushanda zvakanaka nevatori venhau.
Uyezve tanga tichifara kuti tese tanga tichibvuma kuti tiri vana vemunyika imwe chete vanofanira kubatana zvakanaka. Kana kuri kutaura nezvinenge zvaitika, tanga tichitaurawo kuti zvemapurisa zvonzwikawo, iwo majournalist vachitaurawo kuti vanodawo kuti mapurisa avakudze, avape nzvimbo yavo. Saka zvinhu zvatanga tichikurukura, nyaya dzakawanda dzatakurukura, dzimwe tanyorerana pasi kuti kupera kwemwedzi tichange tichizosanganazve tichionana kuti ichokwadi here chatanga chiita nhasi, tiri kuzvipira here kana kuti kungotaura chete.
Vaenderera mberi vachiti vachatura kuna vachiuri zvabuda musangano wanhasi, uye vati vachatora matanho anoita kuti vatori venhau vaite basa ravo vakasununguka.
Ndinoda kuti veruzhinji vazive kuti isu tinoda kushanda zvakanaka, tinoda kudyidzana zvakanaka tichiisa nyika yedu pamberi. Uyezve Commissioner General vabvumidza kuti musangano uyu uitwe, ndo zvimwe zvinhu zvikuru zvinorakidza kuti naivo vanoda kuti tishande zvakanaka. Ini ndichazonovapirawo, ndichanovaturira zvese zvatataura pamusangano uku kuti vazive kuti zvii zvatanga chikurukura. But ndinoda kutenda vachinaka, ndinoda kutenda vadongoza nevanhu vese vauya kuti tinge tichikurukurirana.
Sachigaro wemisa Zimbabwe Trustees vaChris Chinaka vanoti zvaitika nhasi zvakanaka chose mukuita kuti basa rekutora nhau riitwe zvakanaka munyika.
Tatambirwa zvakanaka, tikaita nhaurirano dzakanaka, tikaita zvirongwa zvekuti tovandudza sei munharaunda munoshandira majournalists kuti vashande vasingatyi, vashande vachitarisira kudzivirirwa kwete kurohwa nemapurisa.
VaChinaka vanoti pachaitwa mimwe misangano munguva pfupi inotevera yekuona kuti pane zvaitwa here pane zvabvumiranwa nhasi kuti vatori venhau nemapurisa vashande zvakanaka.
Tazotenderana nevakuru vana Senior Assistant Commissioner Charamba nevamwe vavo kuti tichasanganazve pakupera kwemwedzi papera mwedzi kuti tione kuti zvatatenderana zvingafambiswa mberi sei.
Zvimwe zvabuda mumusangano wanhasi ndezvekuti panofanira kuva nekuremekedzana pakati pevatori venhau nemapurisa, uyewo vatori venhau vanofanira kupfeka mbatya dzinoratidza kuti vatori venhau, pamwe nekutakura makadhi avo ebasa zvikuru sei panguva yemhirizhonga. Patenderanwawo kuti mapurisa kana asina kufara nemaitiro evatori venhau vari pabasa anofanira kumhanyara kumasangano anovamiririra akaita seZimbabwe Union of Journalists, MISA, neVoluntary Media Council of Zimbabwe nemamwe, kwete kuvasunga kana kuvarova. Vatori venhau vanodarika makumi matatu vakasungwa kana kurohwa nemapurisa nevanhuwo zvavo vari pabasa kubva muna ndira kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.